Inini ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu chivabvu 19, 2017. Mapurisa anokanda zvombozve utsi unokachidza pamusha panga pakaungana nengo dze MDCT inotungamirwa nava Morgan Tsvangirai dzinosanganisira Muzvare Tokosani Kupe kunupane mumatebeleland North. Vagari vekukariba vanofarira nguva dzinenge chikwata chavo cheZPC Kariba chinenge chichitamba munyamunga stadium sezvo vachishandisa mukana uyu kutengesa hove kuvanhu vanenge vashanyira guta ravo vachizoona mutambo wenhabvu. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonanga kumusangano kuMexico uko vachaperekedzwa navaSevia Kasukuwere avo vachiri kuferefetwa nenyaya yekunzi vaida kupidigura vaMugabe pachigaro. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kuchikorwa kuri kuitwa bumbiro remitemo yenyika nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.